Gore rino rakanga rakatiomera zvikuru nekuti mvura haina kunaya zvakanaka and takanga taita cyclone. Asi gore rino ratanga kutitaridza zvakare kuti taakuona vanhu vari kushayiwa, vanhu vane nzara vawanda mumadhorobha. Saka zvakadaro sehurumende tichibatsirana nemamwe mapato emadonors fanika vana World Food Program. Takaita inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment mumataundi eBulawayo neHarare. Zvichireva kuti taida kuona kuti vanyanya kubatwa nenzara mumadhorobha ndevapi. Saka iye zvino tine manhamba atinawo. Handingati manhamba awa ndiwo chaiwo, ndiwo manhamba atiri kumbokwanisa kufanoshanda nawo kuti tipe vanhu chikafu mudhorobha.
Vanhu ava vanenge vachipwa rubatsiro rwakaita sei chaizvo?
Iko zvino tiri kupa chibage, asi tichibatsirwa neWorld Food Program. Vane vari kupa kesh yekuti kana munhu azokwanisa kugaisa tombotukapuwa hako $9, asi hatiperi US, inenge iri mumabhonzi because mabhonzi ndo mari yatiri kushandisa muno muZimbabwe. Saka munhu anokwanisa kurarama ne50kg dzechibage pahousehold. Kana nichiti household ndinoreva kuti paimba yega yega. Asi vanhu vari kuda chikafu vakati wandei